Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu ndira 6/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uwandu hwevanhu vaakushaika nechirwere cheCovid sekutaurwa kwazviri kuitwa nebazi rezveutano muhurumende nyangwe nevamwe vanokwanisa kunge vasitori pakuzikanwa kuti vatoshaika nechirwere ichochi uye nevari kubatwa neutachiona hwasvika pauwandu hwakawanda chose kana ungatyisa kana watingati mavhere aifiga statistically.
Vanhu vakawanda voramba vachifa pamwe nekubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare kudzimba kunyanya mavhenda muguta. Hatisi kutarisira kuti vavemo nevanoita zvemushikashika. Tiri kukurudzira kuti vanhu vagare mudzimba vateerere zviri kutaurwa nehurumende maererano nekudzivirira chirwere cheCovid-19. Chiriko zvechokwadi.
Kanzuru yeguta reHarare yokurudzira vagari kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica chinonyora bhuku rekutanga rekudzidzisa vana mitauro miviri mikuru yechivanhu yemuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa kuti nezuro vanhu makumi matatu nevana kana kuti 34 vakashaya nechirwere cheCovid-19 vamwe churu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 1365 vachibatwa nechirwere ichi. Uhu ndihwo uwandu hwakawandisa hwevanhu vafa nekubatwa nechirwere ichi muzuva rimwe chete kubva zvachatanga kupararira muna kurume gore rapera. Pavanhu vakashaya gumi vari muHarare, vasere kumaNicaland, vanomwe kuBulawayo, vatatu kumaShonaland West, vaviri kumaShonaland Central, vamwe vaviri kumaSvingo uye mumwe chete kumaShonaland East nemumwe chete kuMidlands. Matunhu asina vanhu vakafa iMatabeleland North neMatabeleland South chete. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika vave mazana mana ane gumi nevasere kana kuti 418. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru gumi nezvinomwe zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 17,194. Mashoko atiri kutambira anotiwo vatambi vechikwata cheFC Platinum vashanu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kuTanzania uko vari kutamba mutambo weCAF Champions League neSimba Stars iko zvino. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere negumi nevatatu kana kuti 11,813. Vanhu vachiri kurwara vave zviuru zvina nemazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevatatu kana kuti 4,963. Mutezeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakurudzira vanhu kuti vatevedzere kurudziro yekuti vagare mudzimba, kupfeka mamask uye kugeza maoko senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi nyanzvi munyanzvi zveutano uye vakambova mukuru wechipatara cheChitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi unogona kunge hwakatowanda pane hwakaziviswa nezuro uhu.
Uwandu wewande wakushaika inechi wele che COVID seku taulwa kwa zuri kuitwa nebazirezo utano muurumende nyangwe nevamwe wano kwa nsaonge wa story paku zikano wakuti wacho shaika inechi wele chochi uwe nevare kubatu wano utachona wakashika pa uwandu waka wanda chose kana ungachi kiswa kana watingati mavere high figure statistically.
Zvata kuona izvi Dr. Maida zvinorevei kuti vanhu vakawanda varikufa vakawanda vachi tapurirwawo icho chirwere ichi.
Izvinhu zvose izvo zvindofunga kutanga November zvichipinda muna December zvakatoonekwa kuti nyika dzokunana Europe nyakunana America vakanga vakatogara vataura kuti hazvino kunoka zvisina kumira zvakanaka. Nyangwe South Africa ikataurawo akatotaura kuti kwane imwe chimwe mhando yeutachiona hweCovid hohu hwaakubata vanhu ende vanhu vari vanoongorora vanototaura kuti utachiona hwo kana tingati new strain iyo inokurumidza kutatapuriranwa zvikuru zviya zvatingatoti 70% infection rate kusimba kwayo kana kukwanisa kuenda kana ichitatapuriranwa pana vamwe kudarikidza mhando yeCovid yokutanga.
Izvi zvinorevei?
Saka zvakutoreva ndezvekuti zviya zvagara zvichikurudzirwa kuti vanhu vaite zvakuda kutoti zvitarisiswe zvikuru kuti zvaitwa here. Vanhu kana vachinzi pfekai mamaski zvakatarwa zvinovhara muromo nemhino vaite saizvozvo. Vanhu vazhinji unoona vanopfeka maski vachisiya mhino yakadaro kuita sekuti vatopedza kudzivirira kana kuti vanosiya vanoisa pachirebvu vosiya muromo nemhino zvakashama. Izvozvo hazvisi kutobatsira zvikuru nyangwe vaya vana mabhizimisi kazhinji unotoona kuti dzimwe nhamba vanenge vakataura kuti kana usina maski hatikusevhi muno, asi vachisevha vanhu vasina mamaski. Vanhu vamwe hapana temperature inochekwa, pamwe hapana sanitizer inenge iripo, hapana mvura kana yekugeza maoko nesipo yacho. Saka zvinhu zvinoita kuti vanhu vatarise kuhurumende kuti vaya vanofanira kunge vachirisa kuti zvose zvakatarwa zviitwe vange varipo vachizvirisa. Nokuti iko zvino izvi tinoona kuti zvikuru tikatarira madhorobheni nyangwe mukufamba kwevanhu vanhu vanga vaita sekungorelaxa kana zviya zvokungoshaya hanya kuti utachiona hunenge hwaakupera hunenge hwadzikira. Asi tiri kutoona kutoti iko zvino izvi pato ipa chaizvo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nezvisere nemazana matanhatu ane makumi matatu nemumwe chete kana kuti 68,631. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose wadarika mamiriyoni makumi masere nematanhatu ane zviuru mazana mashanu kana kuti 86.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 357,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nerimwe kana kuti 21 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mana nemanomwe ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 47.9 million. Kanzuru yeguta reHarare iri kukurudzira vagari kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemeya weHarare vaStuart Mutiswa vati zviri pachena kuti guta reHarare ndiro ranyanyo vhiringwa nechirwere ichi nekudaro vanonga vagare mudzimba sezvakataurwa nehurumende senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. VaMutiswa vayambirawo vanotengesa zvinhu zvavo mumugwagwa kuti vatevedzere mitemo yakatarwa nehurumende uye vagare kudzimba dzavo munguva ino.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare kudzimba kunyanya mavhenda muguta. Hatisi kutarisira kuti vavemo nevanoita zvemushikashika. Tiri kukurudzira kuti vanhu vagare mudzimba vateerere zviri kutaurwa nehurumende maererano nekudzivirira chirwere checovid-19. Chiriko zvechokwadi, tikasateerera tinopera.
VaMutiswa vaudzawo vatori venhau kuti kanzuru ichatora mukana wokuvharwa kwenyika kuchenesa guta.
Zvikukumbirawo kuti nguva iyo ino tichaishandisa zvakare isusu seguta kuti tichenese papo pose panga pachirasirwa marara tichishayiwa mukana nekuda kwekuwanda kwemotikari nekuwanda kwevanhu.
Asi mumwe mugari weMuHarare, amai Barbara Depetepe, avo vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa, vaudza Studio 7 kuti nzara ndiyo inovasunda kuti vabude mudzimba vachinotsvaga cheuviri zvisinei nechirwere chatekeshera ichi.
Tinozviziva chaizvo kuti chigwere chiripo ende chaapararira chauya kuipa, asi tinorarama seiko isi tisina chikafu apa tinee tichiida zvokunotengesa? Saka wodini uri mudzimba? Chigwere chiriko asi torei?
Mumwewo mugari Muzvare Tendai Chiduku vatiwo kanzuru yeHarare inongogona kutaura chete vachitiwo havaoni kanzuru ichichenesa guta munguva iyo guta rinenge rakavharwa.
Palockdown yekutanga paya paya vakambotizvo vachachenesa guta nekuti vanhu vakavharirwa vaona mukana wekuchenesa, but hapana zvakamboitika. Semune ipapapa vanhu vane zvichiitika ini vanenge vachitongotinyeperawo zvavo kuti vachagadzirisa zvinhu. Marara akawandisa senge muno muHarare hazvisitomboita.
Hurumende yakaisa mutemo wenational lockdown level 4 kwemazuva makumi matatu senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakabata vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu nezuro uye kuuraya vanhu makumi matatu nevana nezuro wakare. VaMutiswa vatiwo zvipatara zvekanzuro yeHarare zviri kugadzirirawo kutambira varwere vakawanda sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kukwira muguta reHarare. Vanhu mazana manomwe nemakumi manomwe nevanomwe vakabatana nechirwere checovid-19 muHarare nezuro uye vanhu gumi vakafa nechirwere ichi nezuro. Kusvika nezuro guta iriranga rarasikirwa nevanhu zana nemakumi manomwe nevana kana kuti 174 uye vanhu vakabatwa nechirwere ichi muHarare chete vava zviuru zvishanu nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 5707. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvakazara paBite Bridge nekuda kwekunonoka kudhindirwa mapepa ekufambisa kuri kuitika paboda apa. Kudzanai Musengi anochipanya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kuda kuzopera kuSouth Africa vataura neStudio 7 paBite Bridge Border Post vati vave nemazuva matatu kana kupfuura vakamiswa paboda nekuda kwedambudziko rekunonoka kudhindirwa magwaro ekufambisa izvo vati zvave kukonzera matambudziko akasiyana siyana. VaWisdom Gapare avo vange vakauya kumusha kuzororera Kisimusi uye vave kudzokera kuSouth Africa kwavanoshanda vati vari kushishikana zvikuru nenyaya yekuti gwaro ravo rinoratidza kuti vange vasina chirwere checovid-19 harichashande sezvo rapfuura mazuva matatu rinofanirwa kushanda.
Dani 3 days trip and up. Congestion, as you can see, kuri kupisa number 1. Maria Pereira, everything, hatisina kana chinhu panapa. Hapana chinobatika chatiri kunzwa. Vamwe vari kuti tichapinda, vamwe vari kuti tichanzi tite mayuti entri zokere kumpa. Hapana muna ane full information utijiru nyato itika.
Mumoyo mzimaya aliku zokera ku South Africa, angozi domani zitari kuti ya maimoyo, vati kugara paboda kwe mazwa matatu, kwa wekua unzira matambuziko, anosanga nsira kushaya mvura ye kugeza, uye kurwari wane umwe mwana wavo mudiki.
Takashukua kunu kumisi mandi. Mandi kwa mandi shikeze jitingori panu, chikafu, matweleti, kugeza, sisa na maimono ngoziva, vratoga risho geza. Neva na wati na wama ruto chayani mvura zipanu paboda plazi zuba chayi ruku pisa. Ede paka
Veru jinji wata ora ne Studio 7 wata vasu kunzwisisa kuti chii cha izu chiru kukonzira kunonosa kuti wanu wati ndiruwe magwaro wawo ya kufambisa. Aswa mwanozi wazo liku itika wati kuanda kwe wanu kwa itika paboda uku kwa kakonziru wane masho kwa kata urwane mwe wate weziru ya mtungamiri wenyika wa Konstantino Chiwenga ekuweko kwe lockdown iwe ya katangane zuro Mzimbabwe. Wanu awawati izu waka konziru kuti wanu waite chipata pata kuda kudzokera ku South Africa. Asiwa mwa wataura ne Studio 7 wati chimwe chiri kunetsa inyaya yekuti pane zvechioko muhomwe zviri kuitwa paboda apa. Mumwe wevanhu vane maonero aya ndivankosana Dube avo vari kudzokerawo ku South Africa kwavanoshanda.
Vanhu vari kupinda nemari apa pagete vari kubhadharisa ma 500 kujambisa apa handitipei mari tikujambisei. Ndiyo corruption iripo apa. Kuri kupinzwa nemari dai tadarika kudhara dzimwe mota dzatakauya nadzo dzatoenda kudhara isu tiri panapa tatokuvara nenzara mari yatopera tichingotenga apa.
Taedza kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti chii chaizvo chiri kukonzera kunonoka kudhindirwa magwaro kwevanhu paBait Bridge Border Post asi nhare mbozha yavo yanga isingabatike. Vamwe vanoziva zviri kuitika vati kuveko kwekefiu paboda reZimbabwe neresouth Africa kwawedzerawo kunonoka kwekudhindwa kwemapepa ekufambisa. Boda iri harisivharwi panguva yezororo asi kuveko kwechirwere checovid-19 kwakaita kuti Zimbabwe neSouth Africa dziise kefiu. Ndakamirira Studio 7 kuBait Bridge, ndini kudzanai Musengi.
Dare ra Major Street Nasi ratongera ma DJ matatu kugara mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekubata kwaravaita vaine mhosva yekuunganidza vanhu pavakaridza mimhanzi vachipemberera kusvika kwegoredzva muHarare. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vasungwa ava vanoti Arnold Kamudyariwa, uyo anozivikanwa nezita rekuti DJ Fantan, muridzi wekambani inotsikisa mimhanzi yeChillSpot Records, vatafadzwa kadzimwe, avo vanozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Levels, pamwe navatinashe chana chimwe, avo vanozivikanwa zvikuru mune zvemimhanzi nezita rekuti Dama, vawanikwa vaine mhosva yekutyora mirau yeCovid-19, pamwe nemutemo wePublic Health Act, pakutongwa kwenyaya iyi, vatatu ava vakabvuma mhosva yavaipomerwa, vachiti vakanga vakaronga vanhu vavai ridzira kuti vasadarike makumi mashanu sezvinotaurwa nemirau yeCovid-19 asi vanhu vakazenge vave kungouya vachiona vachiridza mimhanzi. Mutongi wedare amai Vongai Muchuchiti Guriro vati vatatu ava vagare mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekusendeka parutivi mimwe mwedzi mitanhatu. Vati vaona zvakakodzera kuti vasungwa ava vagare mujeri sezvo vati kuvati vabhadhariswe faindi kana kushandira mahara kwechinguva kunozivikanwa nekuti community service kuchidzikisira mhosva yavakapa. Vati chirwere cheCovid-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose. Nokudaro anotyora mitemo inobata chirwere ichi anofanirwa kurangwa zvakasimba. Mutongi wedare ati zvakaitwa nevasungwa ava zvakapinza veruzhinji munjodzi yekubatira chirwere cheCovid-19. Rimwe remagweta yevasungwa ava vatafadzwa hungwe vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare asi vati havana kufara nemutongo uyu.
Tashamisika tese. But kundiyo zunete kamudare. Aswizi zikangu tizunobuda seya. Asma budira zaeta ya tichane kune are rimberi. Tunoti wanoona maonira kasiane ere. Panyeye mtongo api wanasi.
Vaungwe vati vachakwidza nyaya iyi kudarire pamusoro vachiti kunyange hazvo mukuru wevatongi munyika akati nyaya dzichange dzichinzwikwa nematare munguva ino yekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere cheCovid-19 dziri nyaya dzinenge dziri dzinokodzera kunzwikwa zvechimbi chimbi pamwe nedzavo vanenge vachida kutongwa vachibva kudzimba dzavo vachatora matano ekuti nyaya iyi inzwikwe.
Taenda kunotrya kunisa mapepa edu kana tikaona zvaramba tozotora manhano anotsa kuti mapepa ayatambire nekuti nyaya dzana ninge vari mujere nyaya dziri agent constitution yedu inotaura kuti anything to do with liberty is agent sato tangira ipapo
vero zhinji vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi varambidzwa kupinda mumatare senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende kuti vanhu vasaungane senzira yekuedza kuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere checovid 19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Nengo dzeparamende dzemuAmerica kubva kudare reSenate nereHouse of Representatives dziri kubatana nasi kuti dziverenge pamwe nekutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna mbudzi gore rapera. Izvi zvinogara zvichiitwa sechirango makore ose danho rekupedzisira mushure mekunge dare reElectoral College ratambira vaJoe Biden musi wa14 zvita semunhu akasarudzwa semutungamiri wenyika. Asi urongwa ugore rino huri kushandiswa nenhengo dzebato reRepublican Party dzichishandisa masimba adzo kutsigira mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Nhengo dzebato reRepublican Party muHouse of Representatives dzinodarika zana pamwe nenhengo dzedare reSenate dzinodarika gumi nevaviri dzinoti dziri kuronga kuramba kutambira zvakaturwa neElectoral College kubva mumatunhu matanhatu akakunda vaBiden anoti Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania neWisconsin. Nhengo idzi dziri kuda kuti paumbwe commission yekupenengura zvakabuda musarudzo dzematunhu aya. Urongwa hweRepublicans hunonzi huchatadza kubudirira sezvo bato re Democratic Party riine zvigaro zvakawanda uye nhengo dzaro dzakabatana mukutsigira vaBiden. Dare reSenate kunyange hazvo richitongwa nemaRepublicans harisi kuzotambira urongwa hwekuramba kutambira zvakaturwa neElectoral College sezvo nhengo dzebato iri dzakawanda dzisiri kutsigira urongwa hwekuramba kutambira zvakataurwa neElectoral College. VaBiden avo vakawana zvigaro mazana matatu nezvitanhatu vakakunda vaTrump avo vakawana zvigaro mazana maviri nemakumi matatu nezviviri uye vaBiden vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo North Korea iine mitemo yakasimba inobata chirwere checovid-19 nyika iyi nhasi yaita misangano yezvematongerwo enyika mutungamiri wenyika iyi vaKim Jong-un vachibvuma kuti nyaya yezveupfumi haina kumira zvakanaka munyika yavo. Mhirizhonga dzanga dzichiitika muNiger, Mali neCentral African Republic dzasiya mazana nemazana evanhu vafa. Asi ndumwa yeAmerica kudunhu reSahel inoti pane tarisiro mudunhu iri sezvo nyika dzakawanda dzaita sarudzo murunyararo uye paine dzimwe sarudzo dzakatarisirwa mugore rino ra2021. Chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica amai yevedzo Chitiga Sibanda vakanyora bhuku ravo rekutanga rakanangana nekudzidzisa vana mitauro miviri mukuru yechivanhu yemuZimbabwe inova chishona neIsindebele. Amai Sibanda avo vanoshanda segweta vanoti vakaita pfungwa yekunyora bhuku iri nechinangwa chekuti mwana wavo ane makore maviri adzidzire mitauro miviri iyi kuitira kuti asazorasikirwa nechivanhu chake. Vanoti mushure mekunge vanyora bhuku iri vakazoonawo kuti rinogona kubatsira dzimwe mhuri dziri kunze kwenyika dzine vana vadiki kanawo vamwe vakuru vanenge vakaroorwa kana kuroora vasiri vekuZimbabwe. Amai Sibanda vanoti bhuku iri vakarinyora nenzira inobatanidza mazwi nemufananidzo inoyevedza senzira yekukwezva vaverengi kuti vanakidzwe naro. Vanotiwo vatove mubishi kunyora bhuku ravo rechipiri rinotaura nezvemazuva, masvondo nemwedzi yegore. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Amai Sibanda kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pebhuku ravo.
Pamusoro pebhuku randakanyora iri ndakarinyorera kuti vana vedu vadade netauro yedu yemuZimbabwe. Pane mitauro yakawanda asi Shona neNdevele ndo mitauro mikuru yemunyika yedu.
Chii chakaita kuti musvike pakunyora bhuku iri kana kuti muite pfungwa yekunyora bhuku irori?
Ndakarinyora bhuku iri mwana wangu akazvarwa kuno ane makore mairi isusu tiri Shona uye tiri Mandirere futi saka tachia utanzwisise mutauro zvirudzi zvese izvozvo uye afare nazvo nguva dzakawanda zvirudzi izvozvo hazvibatanidzwe asi ndakaona kuti zvinokosha sere kuti tidzibatanidze nokuti vana vedu vanofanira kuziva mitauro mikuru yemuZimbabwe uye bhuku iri rinogona kubatsira chero vanhu vakuru vari kuda kudzidzawo mitauro iyi pane vakawanda vanogara kunze kweZimbabwe vakarorwa uye vakarorwa nevanhu vasiri vekuZimbabwe vanenge vachidawo kudzidzawo zvirudzi zvedu saka vanogona kurishandisawo bhuku iri zvakare uye pane vanoda kuti vana vavo chero vasiri vekuZimbabwe vangova neexposure kudzimwe nyika marudzi akasiyana siyana vanogona kurishandisawo bhuku iroro futi
saka iro bhuku riri kutambirwa sei nevana veZimbabwe
Bhuku iri rinenge riri kudiwa chose nevana veZimbabwe. Pane community yedu yatiri kukura nayo pasocial media tichibatsirana, tichidzidzisana uye pane vamwewo vari kuona kuti hapana mabhuku akadai saka vari kufara nebhuku.
Saka munoona richibatsira here vana netarisiro yamuinayo imi tichiona kuti vazhinji munyika dzavagere vakungotaura nevana vavo nemitauro yemunyika idzodzo
bhuku iri rinofanira kubatsira vana shuwa uye ndinoona sekuti kana takava nemabhuku akawanda akadai vana veduwo shuwa vanofara kudzidza nezvenyika yavo mitauro iyi tinenge takuitaurawo kudzimba dzedu hatisi kuti vana ngavaite fluent kuti vanyatsokuita nyanzvi yezvirudzi izvi kwete tinoda kungoti vanzwisise vagone kutaurawo nehama dzavo dziri kumusha nekunokuwo uye vave nepride nekwavanobva nezvirudzi zvavo sezvinoitawo vamwe vana vedzimwe nyika vanotaura zvimwe zvirudzi
Saka iro bhuku riri kuwanikwa kupi kana kuti rinowanikwa papi kune vanenge vachida kutengawo vachiverenga
pari zvino rinowanikwa rinogona kupreordwa pawebsite yedu www.pilisacreatives.com pilisa chinderere zvinoreva kuti to bring something to life
avo vanga vari munyori wemabhuku uye vari gweta amai yevedzo Chitiga Sibanda vachitaura vari parunare kuMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7 Vanamzvina bhizimisi vechidiki vanoti vanotambira danho rehurumende rekukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 zvisinei nekuti chirongwa ichi chichakanganisa zvakanyanya mabasa avo. Mumwe ane maonero aya ndiva John Muchenje avanoita zvekurima. Ngatinzwe hurukuro yavaita namai Gove weStudio 7.
Tinoona ngedanho ratogwa nehurumende rekudzosa lockdown palevel 4. Rakanaka chaizvo nekuti rinobata kuparara kwechigwere ichi. Takatarisa vanhu vanga vari muno muZimbabwe medu vazhinji vacho. Vanga vasingachapfeki mamaski, vasingachaiti masocial distance, vanhu vanga vakufa nedenda iri vanga vawanda.
Pane varimi vazhinji vanodyidzana nevanoita mabasa emaoko mukutengesa zvirimwa zvavo. Tichitarisa nyaya yekuti vanoita mabasa emaoko ivo havasi kubvumidzwa kushanda panguva iyi. Nemaondere enyu mungati kudzoserwa kwaitwa chirongwa chelockdown palevel 4 zvichakanganisa here basa renyu sevarimi uyezve sevana muzvina bhizimusi wechidiki?
Ndinoona kuti hurumende yedu yakaisa mabhizimusi anobvumidzwa kushanda nguva yelockdown anonzi maessential service. Varimi vari part of the essential service zvichireva kuti vachange vachitenderwa kutengesa maproduce avo kumamarket. So ndinokurudzira varimi kuti vaende kumakanduro avo uye kunzvimbo dzavanenge vari vapiwe tsamba sekuti vakwanise kufamba vachitengesa zvirimwa zvavo. Pane vamwe vamati varambidzwa kutengesa avo vanoita mabasa emaoko. Zvinogona kuti kanganisei zvishoma bhizinesi redu nekuti ndo vazhinji vangava nemisika vachitengesa zvirimwa zvevarimi. So ndokurudzira varimi kuti zvinhu zvedu tizviendese mumashops ari formal masupermarkets kuitira tavoid kuora kwazvo.
Muzvinabhizimisi wechidiki vaJohn Muchenje vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kusanganisirawo izvo zviri kuedza kupinda muSouth Africa, pamwe nekutambidzanwa masimba kuri kuitwa muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Só com isso, cara.